Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro. Zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita. Endi pakuvakwa kwezvikoro, zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti Mari Innovation chayo chayo pamaclassrooms hatina chatakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaiswa matende ekuti vanhu vafundire. Asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads adro, asi panyabamba kuende padzingira hapasati pakonekitika. Handizivi kuti mainjiniya ari kupaona sei. Anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa. Saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi, varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa, asi dzakafa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefu. Vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here, kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works, ikatora vanhu vaisvika kuma30 pamaschools, asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10. Vamwe vacho vaakuchingokonzeresera nemat chete. Vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa, asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuya pano nepapo, asi izvezvino zvazvishoma. Red Cross ndo vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuurisa chikafu chacho, asi havasati vambopa, vachiri kuda kutotanga. Hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zvatingataura kuti dai tabatsirwa nazvo ngezvekuti vanototibatsira vacho ngavauyewo zvenguva ichiripo, nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira. Vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara after 2 months, vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga maakuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinonga zvichidiwa hotipo. Pasakaro chiseekita kuti toda vanhu 25, iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezvo, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo. Saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga riri rweemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paya, nguva yeemergency yapera, munhu ouya nerubatsiro rweemergency.